manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina Gumi Guru 12, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo dzebato reCitizens Coalition for Change hadzina kuenda kudare reparamende kunyange dziri kunzi dzichadzingwa nehurumende uye vari kuzviti munyori webato iri. America yopesana zvakanyanya neRussia neChina pahondo pakati peIsrael neHamas. Gungano guru rekukurudzira nyaya dzekushanyirana resanganai sanganani World Tourism ratanga nhasi muBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vatsigiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kumatunhu akawanda kumaruwa vari kupomera bato rezano PF mhosva yekuvanyima mbeu nefotereza pasi pechirongwa chehurumende chePresidential Input Scheme kunyangwe pachishandiswa mari dzemitero inobhadharwa nevanhu vose munyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vataura neStudio 7 mumatunhu akaita seMasvingo, Midlands, Mashonaland Central, Mashonaland West, Mashonaland East pamwe nekuManicaland vari kuti bato reZANU PF rakatoudza makanzura pamwe nemasabhuku kuti vasanyore mazita evese vanozikanwa nekutsigira bato rinopikisa iro rokuita kuti vasapiwe zvikwanisiro zvekurima. Mugari wekurasa kwagutu vaEdward Chagonda vanoti vakatoudzwa nasabhuku vavo kuti havana chembwa rwenderuno sezvo vaitsigira bato rinopikisa hurumende musarudzo.
Ichokwadi ichozvo vanhu vari kunyimwa mbeu vachinzi vaitsigira chipo c instead ZANU PF vari kutonyimwa kuti vari kutoshaya kuti vokavirei vari kupinda kumberi uku vanenge vatsigiri vetripo c hanto vatori mudambudziko rakakura zvingaiti shaya kuti vanokavirei rwendoruno vakaipa kumana paramira zvakanaka.
Imwe nengo yeCitizen Coalition for Change vaGodfrey Karembera vanozikamwa nere kuti madzibaba eshanduko vati mudzimai wavo akanyimwa mbeu kuguruve kumashonaland central.
Ndimunga pane vhidhiyo riripo rakatorwa mudzimai wangu achitoshungurudzwa nekomiti yacho inohoresa mafetereza. So inyaya inotozikanwa ine zvinotozikanwa munyika kuti vanhu veTPC vanhu veopposition vanonyimwa mbeu ende mbeu yacho inenge iri mbeu yehurumende. Chese tiri muhurumende pati chinotishamisa ndechekuti vanotora side dzekuti vanopa vanhu veZANU PF.
Kune dzimwe nzvimbo dzekugokwe kabhuyuni mudunhu reMidlands uko kunogara varoodza ematurure vanoti masabhuku akatovaudza kuti vakanzi vasape mbeu chero munhu anofungirwa kuti haasi webato reZANU PF.
Isu kuno kugokwe takatokohomedzwa nevaridzi vemusha varidzi vevhu vanozviti ivo ndo vakuru vazvose masabhuku furikidza nemadzishe kuti kana iwe usingatsigiri musangano uri kutonga weZANU PF hauwani mbeu hauwani chikafu hauwani chokudya. Inezvi zvinotishamisa zvikuru nokuti isu mukuziva kwedu ndechokuti chikafu chinobva kuhurumende hurumende neZANU PF zvine musiyano.
Mushandi mukuru muhofisi yekuburiswa kwemashoko mubato reZANU PF vafarai marapira varamba kuti bato ravo riri kunyima vanopikisa zvikwanisiro zvokurimisa vachiti zvinopiwa mwana wose weZimbabwe.
Uyezve ZANU PF haisiyo inogova pfumbudzwa. Pfumbudzwa is a government program. Zvinogovewa nenhengo dzehurumende dzisingatarisi kuti munhu uri webato ripi. Nhau inongoitwa pafumbudza ndeyekuti wachera makomba here. Kana wachera makomba ndonyoresa, kana wanyoresa unopiwa mbeu yako zvakanaka. ZANU PF haiwani kuichita mabasa akaita seiwapo.
Kukota nuna nezokuri mamnika, Dr. Inchas Masuka, vati wangari mumsangano asano kala wachitawara kwa torewe na okuti, churongwa ichi, neche urume neche kubatsera vekumaruwa nempeu nefoteraiza, pasinauta sa kuti wabuda mbamani. Asimuta urelewe CCC, wapromisi mkwa nanzi, vati, vacha suma sadak, neche kushunguzwa kwenye ngo zao, zishinyungwa mbeu, kupambwa nekuroa, kufasa pera saruzo.
Tino zvizvira kutaura kudai so nhasi chaita huru kuri musangano mukuru weCCC weCitizens National Assembly nyaya yekushukurudzwa kwevatsigiri vedu kumaruva zvinotikudza nekunyimwa mbeu nemainput nemamwe madhomitiki akadaro asiri ezanupf asi ari ehurumende samabata nezvavo tataura kuti izvi tichazvikumbidzira kuzviita kurana sadhak nekunana African Union.
Nyaya yekunyimwa kwezvikwanisiro kwevanopikisa yave nemakore echiitika kunyange hurumende ichitsika madziro ichiramba kuti zviri kuitika. Nakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Gungano guru rekukurudzira nyaya dzekushanyirwa kwenyika resangana isangana ne World Tourism ratanga nhasi kuZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo. Paine kurudziro yekuti paitwe mushandira pamwe pakati pebazi rezvekushanyirwa kwenyika nerekutakurwa kwezvinhu pamwe nevanhu kana kuti aviation senzira yekusimudzira nyaya dzezveupfumi. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vatauri vakasiyana-siyana vapinda mumusangano weAviation Forum uyu vabvumirana kuti zvekushanyirana zvingabudiriri kana zvekufambiswa kwevanhu kunyanya nendege zvisingafambi zvakanaka. Vawenga inau, vanoe mtungamiri we Tourism Business Council of Zimbabwe, wadza Studio 7, kutuma korea pura, munyika maewe nendege zaishika kunzumbo zinechitama, ze munyika, kusanganisira kunandare diki zakaita se Buffalo Range, kuchirezi, vachiti urongwa wakadai, huno vandu zazo kushanya. Vana wavatiwo kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kwakaratidza kuti zvakakoshawo kukurudzira kuti vagari vemunyika vashanyirewo nzvimbo dzemunyika dzinoyevedza kwete kumirira vashanyi vekunze chete.
Nyika dzese dzinodzekunze tikatarisa kunana Britain, kunana Europe, kwakasiyana-siyana kuAmerica chaiko. Kana tikauya muAfrica vana Kenya vanotiwo chikamu chamakumi mashanu zvina nemuchirumbiro zvechi4% yekuzvekushanyira kwenyika inobva kuzvizvarwa zvemukiya zvinoenda kuna nzvimbo. Ndosaka ini nguva iyi yekunzi pakasipo mitano yavharwa kiya yakararama South Africa yakakwanisa kunge ichirarama nedanho rekuti yakanga iine vanhu vakawanda vaikwanisa kufara vachiona nzvimbo.
Vanunura indawana vanoe mtauri weka mbani ende geye First Jet vatsinura ukosha kwe kushanda pamwe kweveze kushanyirana nezve kufambiswa kwevanhu vakati kuvekwe kwechibvumirano che Single African Air Traffic Market SATM kuchabatsira kukudza upfumi hwenyika dzemuAfrica muzvikamu zvekushanyirana nezvekufambiswa kwevanhu.
SATM yatiri kuona yatanga tiri kutaura nezvayo muzuva ranhasi ichaita iyo kuti kana yavepo zvezere vanhu vanengwa kukwanisa kunyatsofamba vasina zvinovashupa kuti vange vachidini vachifamba. Nekuti izvozvi tiri kuona kuti zverose kunge mavhiza ekuti vanhu vafambe vari muno muAfrica ndege dzedzimwe nyika kuti dziende kune dzimwe nyika panenge pane mitemo inenge ichirambidza. Zvino SATM iri kubvisa zvose izvozvo izvi.
Muzvare Wini Muchanyuka, mukuru weZimbabwe Tourism Authority, wadza Studio 7 kuti sangano ravo iro rinove ndiro rinoita gungano risangana isanganani raona zvakakosha kuve nemusangano wakadai kuti pave nemushandira pamwe kuti mabasa ezvekushanyirana asimukire. Vati zvisinei nekuchema-chema kwevakawanda kuti mitengo inoiswa nevemabhizimisi ezvekushanyirana munyika yakakura, vanoona chikamu chezvekushanyirana chiri kukura.
Tichingotarisa hedu jikerere tichiona kuti tourism iri kufamba zvakanaka, vemabhizinesi vari kushanda, vari kufarawo neuwandu hwevanhu vari kuuya, zviri kubatsira mabhizinesi avo. Vamwewo vakutiwo taakuchitanga kuti kurasikirwa kwatakamboita nemari nekuvhara kwatakaita necovid, aiwa tave pari nani kuti tidzokere mabhizinesi edu.
Pamusangano uyu pabudawo pfungwa dzekuti zvakakosha kumutsurudza kambani yendege yeZimbabwe nekuti inobatsira mukushambadza nyika munyaya dzezvekushanyirana. asi dzimwe nyanzvi dzinoti izvi zvakaoma sezvo kambani iyi ine zvikwereti zvakawanda kumamwe makambani nekuvashandi vayo. Mudzidzisi wezvidzidzo zvebudiriro paBindura University of Science Education vaFelix Chari vati misangano yakadai yakakosha chose.
Ndinobvumirana nazvo kuti pane kudyidzana kuripo pakati peairline industry netourism. Asi tichitarisa vana eZimbabwe, they are parastatals. And naizvozvo vazhinji vanotungamirira such parastatals, they are political appointees. And tichizotarisa nyaya dzecorruption dzinogara dzichingoimbwa mumapepa zuva nezuva, tinoona kuti ndezvimwe zvezvinhu zvinoaffecta such parastatals.
Gungano resanganai Hlanganani rinopera musi wemugovera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Nengo dzebato rinopikisa reCCC hadzina kupinda mudare reParamende nhasi zvichitevera chisungo chadzakaita nezuro chekusaenda kwemavhiki maviri dzichitsutsumwa nekudzingwa kwedzimwe nhengo mudare iri uye reSenate nekumakanzuru. Nengo dzebato iri reHouse of Assembly dzagarawo dzanzi nemutauriri wedare reParamende vaJacob Mudenda hadzifaniri kuenda kudare sezvo dziri kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga mudare reParamende nemusi wechipiri mushure mekunge dzimwe nhengo gumi neshanu dzadzingwa zvichitevera tsamba iri kunzi yakanyorwa nevari kuzviti munyori mukuru webato iri vaSengezo Shabangu. VaShabangu vanyorawo tsamba imwe nhasi vachiti vachadzinga vose vanenge vasina kuenda kudare reParamende. Nhasi nhengo ina dzeCCC dzinoti vaAmos Chibaya, vanova mukokeri webato iri mudare reParamende, nemaseneta matatu anoti vaJames Timba, vaMurisi Zizwai uye amai Nonhlahla Muloshwa vaenda kudare kunosiya tsamba kuna vaMudenda kuti vamire zvekuteerera zviri kutaurwa navaShabangu. Hatina kukwanisa kubata vaMudenda kuti tinzwe kuti vapiwa here tsamba iyi. Asi vanokokera bato reZANU PF muParamende vapupurai Togarepi vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nenhengo dzeCCC zvinonyadzisa.
Isu hatiti zvemusikanzwa isina basa iri yekutambisa nguva tichiti nhasi tamboramwa nhasi tadzoka tadini. Kana wangoparadzana nezvinoreva mutemo weParamende ndiwo unotongosangana nazvo. Isu hatina nguva iyoyo. Basa chairo ratinoshanda naro ndokuvaka nyika. Hatipindiri munyaya dzavo. Vane nhamo dzavo, vanovengana pachavo, vanotukana pachavo, vanokonana pachavo, nokuti chinhu chavo hachina shepi, hachina shepi. Hauchigoni kutaura kuti chinonzi chii. Saka vanongozvikireitira maproblems nokushanda vari mukati mechinhu chisina chimiro. Isu seZANU PF, basa ratinotikurudzirwa nomutungamiriri wedu baba vamunangagwa, president vedu, ndokuti ngativake nyika. KuParamende kuno takauya kuzogadzira mitemo inovaka nyika.
Vamwe kavari kuti zvaakuitika izvi hazvichape nyika chimiro chakanaka ichinzi haiteedzere mutemo.
Vokunze kwenyika vanoziva kuti Zimbabwe iri kutungamirirwa nababa vamunangagwa. Havatarisi izvo nekuti hakuzi kutanga kuti vaite misikanzwa iyi. Mu9th Parliament vakambodira kuti kazoonavo manya vachidzoka. Imomo nhasi tatoona vachituma vamwe vamiririri vavo kuParamende kureva kuti havazivi zvavanotaura.
Munorevei mungajekesa?
Chinhu chisina kuvakika zvakanaka, chinhu chisina chimiro. Saka chinonetsa kuti ndiani mwene wacho, ndiani unochitaurira. Saka zvamunotaura izvo kuti veCCC hatizivi kuti ndoupi uri kutaura, nokuti vakawandisa. Ndechemunhu wese wangofunga kutaura nezvacho. Naivo hatitombozivi kuti ndiwo here pene vacho. Saka please my brother, ngatirege kuwaste time. ZANU PF haina nguva yokushanda kana kupindira munyaya yenechinhu chisina musoro.
Vanokokera bato reZANU PF mudare reParamende vapupurai Togarepi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo chitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo vanokokera bato reCCC mudare reParamende vaAmos Chibaya.
Tine zuro tatine musangano mukuru wedu weCCC unonzi iwo Citizens National Assembly. musangano uyu takakurukura zvakati wandei nyaya yekupindwa kumaelection nyaya yekudzingwa kuma MP edu kuparliament yadzo dzakakurukura ipapo ini semurongi womusangano pato reTCC ndakatumwa nedare guru reCitizens National Assembly kuti ndinosvitsa mwadhi kuna Speaker yekuvazivisa kuti vaite retet ma MP edu awo akadzingwa asina tsarukano. Naizvozvo sangano redu guru reCitizens National Assembly rakanyora kumadhi kuna Speaker kuti aiwa munhu akabvinda vanhu haasi munhu wedu wemusangano. Naizvozvo urongwa hwavakatora hwokudzinga maMP edu paliamendi vanga vachidzosa urongwa ihwohwo vadzose maMP edu kudai.
Pane rongwa here hwekuenda kumatare kuti mugadzirise nyaya iyi vaibai?
Kumatare edzimosva hatinoenda nekuti hatingaregi kuenda kumatare edzimosva kana zvisinafamba zvakanaka. Nezuro makanza mutungamiri wedu baba vachamisa vachihwereketa kuti ndehupi urongwa hwatichatora. Vakataura kuchaita diplomatic engagement vakaenda mberi zvakare vachiti ivo tichaita political action pamwe chete nokuita iyo the legal route yanangotaura pamwe chete nepolitical action. Vakataura zvipi zviri pachena kuti tinobvumidzwa nebumbu remutemo wenyika kuratidzira pasingafari murunyararo zvekutibva nebumbu remutemo. Saka ndinoimba kuti haa nauya taura aitaijekesa nhengo dzedu dzose dzepariamendi. Ini semukuru wavo kudare reparamendi hakuna kana munhu mumwe chete ari kudzibharire musangano.
Ko, zvatiri kunzwa kuti dzimwe nhengo dzenyu dzanga dziri kudare reparamendi mungajekesa kuti zvanga zvichifamba sei vachibai?
Honorable Mulochwa Notlatla pamwe chete nahonorable Kimba ndo vandainda navo kundosiya tsamba mwadhi yedu kuna Speaker of Parliament.
Vanokokera bato reTCC mudare reparamende vaMos Chibaya vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Musangano mukuru weAfrica Journalism and Media Summit wegore rino watanga muHarare nhasi uchipindwa nevatori venhau pamwe nenyanzvi mukutapwa kwenhau kubva kunyika dzakasiyana-siyana muAfrica. Pasmond Lovu anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu watanga nhasi muHarare pachizeiwa ramangwana rezvekutorwa kwenhau pamwe nekushandiswa kweumhizha hwemashoko neruzivo padandemutande kana kuti artificial intelligence. Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano reConrad Adenauer Stiftung rekuGermany vaDino Ndlovu vati vanofara chose sesangano nekutanga kwegungano iri ravati riri kupindwa nevakawanda kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana.
Isusu senge kasi tirikufara kuti African Media and Journalism Summit iri kuitika, kuti vanhu vakawanda vari kuuya from different parts of media ne different parts of Africa, kuti hurumende iri kutibatsira kuti madifferent media house aripo from national to local and to even very very local and citizen journalism. Tinofunga kuti nyaya dziri kutaura dzakakosha because tiri kutaura kwanyaya yekuti AI yakakosha sei kudevelopa media yemuzimbabwe.
Chipanga mazano munyaya dzezvekudyidzana neruzhinji musangano reInternational Press Institute kuAustria muzvare Nompilo Simanje vati vanofara chose nekuti vatori venhau vemuAfrica vari kutambira pamwe nekushandisa artificial intelligence mumabasa avo.
Saka I think chandiri kufarira pamadiscussion ataita ndechekuti tiri kutarisa tichiona kuti majournalists emuAfrica ari kushandisa artificial intelligence, ari kuadopta artificial intelligence mukuita mastories, mukudiseminata mastories avo. Asi panguva imwe cheteyo tichiona kuti zvakanaka kuti majournalists ange achiteedzera maethics.
Vatiwo sangano ravo riri kushanda mudunhu reAfrica richivandudza sangano enhau pamwe nekukurudzira hurumende dzakawanda kuti dzisambunyikidza kodzero dzevatori venhau.
Saka so, seIPI tiri kushanda nemajournalist tichimonita environment vari kushanda tichirekoda macases majournalist paari kujanyirirwa kungava kurekota maelections maprotests kana kuti kurambidzwa kuaccesa information. Saka tiri kushanda nemajournalist tichivasapota tichivabetsera kuti hurumende dzinge dzichipromota kushanda zvakanaka kwemajournalist.
Mushandi mukuru mukuburitswa kwemashoko mubazi rezvekufambiswa kwemashoko Dr. Jonathan Gantari vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kuparura zvirongwa zvekuvandudza kuburitswa kwemashoko kuvatori venhau pachishandiswa umetura wechizvino zvino.
Hurumende iri kuenda kunoita basa re-e-governance. E-governance ichaita kuti ma ministry ese akwanise kuisa information yavo online. Unoziva foya inoti government ngaipe vanhu information yavanoda, kungava kuri kuagriculture, kuhealth, kuinformation, kumining, zvese ngazviende nyore kuvanhu.
Musangano uyu uyo uri kupera mangwana uri kupindwawo nenyanzvi mukutorwa kwenhau dzabva kuKenya, Botswana neUganda uye uri kukokerwa neZimbabwe Center for Media and Information Literacy ichitsigirwa nemasangano anoti Conrad Adenauer Stiftung, Internews, Accountability Lab pamwe neParadigm Initiative. Vatori venhau vakawanda mudunhu reAfrica vari kuchema-chema nekushayikwa kwezvekushandisa munzvimbo dzavanoshandira mukutapwa kwenhau kana zvichienzaniswa nemamwe matunhu pasi rose, sezvo kunyika idzi kuchiwanikwa masaisai nyore ekuti munhu ashandise internet. Internet yakakosha zvikuru pakushandiswa kweartificial intelligence. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Vanhu vafa muIsrael nemuGaza vadarika zviuru zviviri uye vakuvara vachidarika zviuru zvitanhatu kana kuti 6,000. Izvi zviri kuuya apo nyika dzine masimba pasi rose dzisiri kuwirirana kuti hondo iyi yopedzwa sei. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken avari muIsrael pari zvino umo vaita musangano nemutungamiri wehurumende wenyika iyi vaBenjamin Netanyahu vati Israel ine kodzero yekurwisa ichizvidzivirira. Izvi zviri kutsigirwa nenyika dziri muEuropean Union. Asi Russia neChina vari kutsigira Hamas. Vamwe vanoti panofanira kutsvagwa nzira dzekuti nyika idzi dzigarisane murunyararo, Israel ichidzora mamwe matunhu avanoti akapamba kana kuti two-state solution. Mangwana Brazil inova mutungamiri weUnited Nations Security Council yakokera musangano wekuziya hondo pakati peIsrael neHamas. United Nations inoti vanhu zviuru mazana matatu nemakumi mana kana kuti 340,000 vamanikidzwa kupinda muhupoteri. Hamas inonzi yakapamba vanhu vanodarika zana nemakumi mashanu kusanganisira zvizvarwa zvekuAmerica. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern Africa Liaison Office vamunjodzi mutandiri.
Chekutanga ndechekuti vanhu vanofanira kuti vakondeme nokusoropodza kuurawa kwevanhu mumaconflict akaita seiwaya yekuIsrael nePalestine. Zvizhinji kutagetwa kwevana vadiki nevanhukadzi vanove vanenge vasingakwanisi kuzvidzivirira kana kuti kuzviprotekta chinhu chakaipa. Hatigoni kuramba tichiridyusa upenyu hwevanhu kuita maponi patinenge tatadza kuagiria senyika. Endofunga ndochekutanga kuti whether zvaitwa neHamas kana kuti zvaitwa neIsrael, zvinhu zvisina kunaka, zvinhu zvinofanira kuchoropodzwa.
Asi dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo vamutandiri?
Tinoziva kuri kubva dambudziko occupation yePalestine land neIsrael. Idambudziko rinofanira kuti nyika dzose pasi rose jikerere dziise musoro pamwe chete kuti zvogadziriswa sei kuti tisarambe tichingove muconflict yave nemakore nemakore ichingovepo. Chakunyanyonetsa ndechekuti pakangoera patanga zvekuti vanhu vanotora mativi zvisinei nemaprinciples kana kuti nemavalues avanoremekedza mune zvekugadziriswa kwekubatana kana kugarisana kwenyika dzese pasi rese, zvinopa dambudziko.
Munoona sei kupesana kwenyika dzakabudirira uye dziri mu Security Council dzakaita seAmerica ne France kudivi rimwe chete kune rimwe divi kuine China ne Russia.
Nyaya yekuti vana America vana Russia ne China vanoshandisa dzimwe nyika kuita iyo hatingati ma battlegrounds, zvinhu zvisina kunaka, zvinhu zvinenge zvisina ku zvisingatori humanity forward. So ndo chikuru chatofanira kuemphasize kuti duplicity iri pa international law kana kuti pakuimplementwa kweinternational law inonyasobuda kunyika dzakaita sana Ukraine nenyaya iyo yePalestine. Kuti kungotora mativi hakuna kunaka, tofanira kuve nechinhu chinotiunganidza, chinotipa hwaro wekuti sepasi rose izvi ndo zvatisingawirirani nazvo, izvi ndo zvatowirirana nazvo.
Nyanzvi munyaya dzezvematengero enyika vachiona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern Africa Liaison Office vamunjodzi mutandiri vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Danho rakadziviswa nemutungamiri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa rekuti nhengo dzavo dzichambomira kuenda kuparamende, kumakanzuru nekusenate rakonzera mutauro munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yebato reCCC vaTim Muringai pamwe navaKennedy Mandasa veZANU PF. Tatanga nekubvunza vaMuringai kuti izvi zvinosiya papi bato ravo.
Nyaya iripo ndeyekuti TCC hapana kwairi kuenda, tiri kutosimba zvakatopfuurikidza nekuti ezvinezvi vanhu vava pachokwadi kuona kuti zviri kuitika izvi hazvisi fair and tiri kuona kuti munhu anganzi ari kurikola vanhu from parliament haasi mhengo yedu wokutumbana kwembudzi kuri kusponsor neZANU PF.
Vamandaza, hanzi dambudziko rabata TCC ririkukonzerwa neZANU PF sezvamazvo zvichitaurwa navaMuringai.
ZANU PF ine bato rayo rinotungamirirwa navaMunangagwa nevanoritsigira vakafanana nesu. Hatinei nechekuita nezviri kuitika mumusangano weTCC, uyezve hatinei nechekuita nenhengo iri kunzi SG kana kuti Secretary General weTCC anovatichavamo. Ivo veTCC ngavachitarisa vari vega kuti achakonzeresa kuti manapukeni anenge ati chii, istrategic ambiguity here kana kuti ndochiya chakamboita kuti vaise candidates akawanda wanda ekutotaura nezvazvo kutovapa mbiri, otherwise hatifanirwa kunge tichionekwa tichitombotaura nezveTCC.
VaMuringai, chii chiri kuita kuti bato renyu risagadzirisa matambudziko arimo? Nokuti dai takatonzwa bato rakatodzinga kana vashabangwa.
Hatina dzinge munhu who doesn't belong to party rajonga. Tikuona kuti ZANU zvayakundikana kuimplementa zvese zvedevelopment vave kutamba nhondo neupenyu hwevanhu vemuZimbabwe, asi tinoziva kuti vanhu vemuZimbabwe vakachangamuka kwarino gore vari kuziva kuti muridzi wechidhoma iZANU PF. Vachabangwa vasi memba yedu, ivo zvavari kunyemedzera kuzungaira handisi kuziva kuti why.
Vamataza, tichiona danho rakatorwa nebato reCCC rekuti nhengo dzisaende kumakanzuro neparamende, munoona riri danho rakaamirawo sei?
Iro vachamisa hatione vachikunda imomo mavo mupati mavo imomo, nekuti zvovagara vasiri kuwirirana nevamwe vavo mupati imomo. Kunze kwazvona vanhu vaende vakapiwa mandate nemaconstituents avo, vakange vasisaende kunovamirira kureva kuti vari kuti vanhu vavo vaka vakagotera vakavatambisira nguva. Kunze kwazvona vanhu vari mumaconstituency iwayo vari kuda vamiriri vavo, zvisinei kuti akamugotera kuti kana kuti haana. Ipfungwa dzisina kumira zvakanaka, asi CCC iri kushandisa strategic ambiguity, anything chinogona kungoitika muCCC.
VaMuringai, danho rakatorwa nebato renyu rekusaenda kumisangano kana kuti rekusapinda muparamende nekumakanzuro, manzwa zvataurwa navaMandaza, munoti iwe mine danho iri?
Aiwa, injury to one is injury to all. Tinogara tichitaura isusu kuti Zimbabwe constitution inotaura iyo kuti munhu wese ane kodzero.
Manzwa kubva kuna vaTim Muringai vanove nhengo yebato reCCC vari parunhare muOhio muno muAmerica. Manzwa zvakare kubva kuna vaKennedy Mandasa vebato reZANU PF vari muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, asi musakanganwa chirongwa cheLive Talk Women's Roundtable na 8 p.m. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiya muina Taboka Ncube.
Kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ola mgela angi njabulo ku Studio 7 ngolesine mhlaka 12 Mfumfu 2023 ngutaboka Ncube. Endabeni zethu lamhlanje. Amalunga ebandla eliphikisayo le TCC athi wona akazange ayeda le parliament namhlanje elandela isinqumo abasithetheyo njengebandla izolo esokuthengisela ngokungayi kuleli dale okwamafika amabili.
Ngeke kunganeda ukuba ikakhulu labana bethu nje abe Israel ukuba bakhulile lokuthi asaze ngeke kunganeda ukuthi yona Israel ingaqinisasela indlela eGaza nga engakwazi ukukhulumisana lenkunzi lezezimbili ukuba ke umlamla nkunzi kunganeda.
Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi bakhayelele ukuthi ukuthunyelwa kwesiphathamandla laseMelika esifana ukudlelana lamanye amazwe e-Israel laseJordan kuzaphathisa ekukhulweni kwalabo abathunjwe ngabeqembu lebutho leHamas. Kukanti umbukiso wezamabhizimusi okwethekelelana owehlanganisa nganaye World Tourism Expo wechumi lasithupha uqalile namuhla kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalunga ebandla liphikisayo ele TCC athi wona akazange aye edala leParliament namhlanje elandela isinqumo abasithetheyo njengebandla izolo esokujengisela ngokungayi kuleli dale okwamaviki amabili. Amalunga awe TCC atshengisela ngale indlela ekhonana ukuthi kwakungamelanga osomlomo wedale leParliament umnumzana Jacob Mudenda amukele ukuxotshiswa kwabanye babo kuleli dale ngozithi ungunobhala jikelele webandla leli umnumzana Sengezo Chabangu. UChabangu ubikwa eselobe eyinye njalo incwadi esithi uzaxotshisa bonke abaphatheka kulokhu kutshengisela okwamaviki amabili. Amanye amalunga awe TCC awedale leParliamente umnumzana James Timber, Morisi Ritzai, Lonkosikazi Nonhlanhla Mlotshwa babikwa beye edale lamhlanje ukuyachiya incwadi kumdenda emtshela ukuthi akachiyane lomkhuba okube elalela okulotshwa nguChabangu. Imizamo yokukhuluma lomdenda yehlule ukuze sizwe ukuthi yena uthini ngale incwadi elotshwe nguChabangu labe TCC. Kodwa ke okhokhela izanu PF edale leParliamente umnumzana Pupuraito Garepi utshele iStudio 7 ukuthi okwenziwa ngamalunga weTCC kuyayangisa. Ngakwelinye icele okhokhela amalunga weTCC edale leParliamente umnumzana Amos Chibaya uthi kuyadida ingqondo ukuthi umdenda ulalela ukuchiwo nguChabangu kodwa engalaleli okuchiwo inkokheli yebandla lakhe ngoba uChabangu engayisiso siphatha amandla sabo. Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi ukuqhubekela phambili ukuxozela kubandla le TCC. Umbukiso wezamabhizimusi okwethekelelana ohlanganisa nganayi World Tourism Expo owechumi lasithupha uqalile namhla kobulawayo eZimbabwe International Trade Fair Hall. Kula mankampani ayedlula amakhulu amathathu abukisa imisebenzi yawo kumbukiso walonyaka. U-Anastasia Ndlovu usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Lumbukiso ulamankampani angamakhulu phose amane 375 abukisayo. Amankampani langasuka kwamanye amazwe angaba ngamachumi amathathu lanye agoqela awakwele Zambia, Malawi, Botswana, South Africa, Burundi, Rwanda lamanye. Unkosikazi Winnie Mchanyuka umqondisi weZimbabwe Tourism Authority uthi uqhubeka kahle umbukiso lo.
The uptake has been amazing. We have 375 companies that are exhibiting.
Umbukiso sowesangana isanganani uqalile namhla wobulawayo silamankampani ayi 375 abukisayo lamazwe ayisithu.
The biggest space from the foreign exhibitors was taken up by South Africa.
Umnumzana Vusumuzi Khobeni onguusomabhizimusi obukisayo ngaphansi kweSouth Africa uncoma abathengi abasehlanganani sanganayi 2023.
Sanganayi isilethele ama international buyers equality ephezulu. Kodwa it seems, you know, although uslow kancane kodwa abantu esike sahlangana nabo izinga labo lithe ukuba phezulu.
Unkosikazi Silibaziso Chinziwa obona ngezokutshala imali eZimbabwe Investment Development Agency izida uthi kusasa bazasungula okusemthethweni uhlelo lwabo olutsha olwebulenjini lokutshala imali.
Izasetshenziswa ngabantu abaningi abanamabhizinisi awe-tourism eZimbabwe. Ubana nxa bene-lend kumbe banamabhizinisi abo angenamali bebesehluleka ukuwaphakamisa, bengawafaka i-platform yezida. Sesizabadingela ama-investors okubametha lawo ukuthi behlangane, bekhulumisane, bevumelane ukuthi sesizahamba njani. Either umuntu ozainvesta uzafaka imali, kumbeni uzathenga i-portion yebhizinisi yangukhona.
Umnumzana Busisa Moyo uthi inani labatshala imali selikhuphukile.
Investment izinto ziqhubeka kuhle, sibona abaningi izethekeli zethu zilesi piso zijonge ukufaka imali lapha eZimbabwe xa zikhangela amaripoti yethu njengeZimbabwe Investment and Development Agency. Siyabona ukuthi abantu beza ngobuningi kwezokwemba, ku-tourism sector, ku-manufacturing sector njalo.
Ugatsha lukahulumende olubona ngomsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe lonyaka usungule umbukiso wamankampani endizamtshina. Abalolu gatsha babika ukuba usukela ngomnyaka ka-2017 iZimbabwe yayile ndizamtshina ezisuka kwamanye amazwe ezilitshumi lanhlanu, lonyaka sezingamatshumi amabili lantathu. Bathi bakhangelele lokuthi inzuzo yemali ikhuphuke ngoba ngo-2017 bathola ibhiliyoni eyodwa, lonyaka sebethole amabhiliyoni amathathu. Inani lezethekeli bathi bakhangelele ukuba likhuphuke liye kuzigidi ezinhlanu lengxenye 5.5 million. Umbukiso wehlanganani sanganayi ulenhlelo ezehlukeneyo ezihambisana lombukiso okujonywe ukukhulisa amabhizimusi njalo ugqitshwa ngomgqibelo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abameli bamabandla eZimbabwe achiyeneyo kwele South Africa bathi kayikho into ezaqeda ingxabangxoza yezombusazwe ebhekane lelizwe labo khathesi ngaphandle kokuqhutshwa kuphela kokhetho oluzaphuma lohulumende okhethwe nguZulu Mgceke kungelansolo. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lokhu kuphume kungcocompikiswano eqoqwe inhlanganiso ye-African Diaspora Forum eJohannesburg kwele South Africa. Abameli bamabandla atshiyeneyo bathe kusobala ukuthi urhulumente weZANU-PF akazimiselanga ukuhlala phansi lezizalwane zeZimbabwe kulungisiwe uhlupho lwezombusazwe. Bathi okuthelela ulaka ikuqhubeka komkhuba wokuhlukunyezwa kwamalunga amabandla aphikisayo nokusetshenziswa komthetho, amapolisa, amasotsha lephalamende ukugcwalisa izifiso zeZANU-PF. umgcinhlalo webandla le Citizens Coalition for Change wele South Africa umnumzana Thurston Dlomo uthi osekusenziwa izanu PF ukugogodela amandla ombuso sokuyangisa
umhlolo owenzakala eZimbabwe nako ke u Speaker of Parliament usethatha nje incwadi eyi fraud letter incwadi ebhalwe ngomuntu nje ongasilona ilunga lethu ebese uyithatha izinqumo ngaleyo ncwadi
unobhala jikelelwe bandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi inhlupho zonke ezibhekane lelizwe okwakhathesi zadalwa iZANU PF ngakho ngeke zilunge iZANU PF ilokhu isasekhona
into efunakalayo eZimbabwe yokuthi sibambane sonke sizalwane zaseZimbabwe kungakhathelekile ukuthi ngumhlobo bani lokuthi uzalwa kuphi silwisane leZANU PF sikhiphe embusweni sibe sesizakha umnotho welizwe lakithi ukwenza ukuthi abantu bathole imisebenzi njalo abantu babe lenhlala kahle
ubemele intsha ebandla lezaphu kule ingxoxompikiswano umnumzana Lindani Nkomo uthi ukhetho olukhululekileyo yinto yakuqala efuneka eZimbabwe kodwa ukuze lwenzeke kufanele uqalwe kulahlwe ikomishini yezokhetho ekhona khathesi
indlela esizibona ezingasebenza ukuthi manje ubona njengoba iSaturday likhiphile iripoti yayo sinethemba ukuthi singahlala nayo singamabandla sonke sihlangene kube yibo mhlawumbe abafaka iZTC or ama-observers phambi kokuba yasekhethweni mhlawumbe ushintsho lungaba khona
umnumzana Anadi Arnold Sululu obemele ibandla elitsha elisanda kubunjwa ele e-movement uthi sekuyisikhathi sokuthi izalwane zeZimbabwe zekele ubugwala zisukume sebenzele inkululeko yazo hathi ukufuna ukwenzelwa zinkokheli
abantu bafanele bephume thina even ama small parties siqalisele ukuthengisela igovernment ukuthi siyakhala sivune ngubethu inkinga esibonayo okwamanje ukuthi thina eZimbabwe siyasaba there's so much fear
omela ibandla leZANU PF yena ubengekho kule ingxoxompikiswano loba nje ubenxusiwe kodwa kumkhokhelwa lelibandla njalo engumongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa usekubeke wacaca ukuthi labo abacabanga ukuthi uza kuba lolunye ukhetho kumbe uhulumende womanyano kabakhohlwe baphinde ngoba lokhu ngeke kwafa kwenzeka inhlanganiso ye-African Diaspora Forum ebeqoqe ingxoxompikiswano le ithi le yinto ezahlala isenzakala kuze kutholakale isombululo sohlupho lweZimbabwe Imele Studio 7, Johannesburg, Wales, South Africa, Nguthuso Khumalo.
Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi bakhangelele ukuthi ukuthunyelwa kwesiphathamandla laseMelika esibona ukudlelana lamanye amazwe e-Israel laseJordan kuzaphathisa ekukhulweni kwalabo abathunjwe ngabeqembu lebutho ele Hamas. Umfundisi uSeni Sibanda, ongumqondisi weZimbabwe Christian Alliance, uxoxa leStudio 7 ngalolu daba.
Liyahlupha ngoba lingakwanisa ukuba imemetheke ngenxa yokuthi sinanzelele ukuthi kulamazwe agagane lelizwe le-Israel awe-Islam angagcina ethela ikakhulu i-Israel ingangena eGaza kufe abantu abaningi ngikubona kusiba yingozi njalo siyananzelela ukuthi i-America inesifungo sokuvikela i-Israel ngakho-ke layo siyayinanzelela ukuthi ngeke yavuma ukuthi kungenele elinye ilizwe elihlasela i-Israel ngakho-ke bebona linti iyingozi kakhulu ngenxa yokuthi ingaba-ke ingaba lihlansi elingamemetheka libe lilangazi
sibone laphana isiphathamandla esibona ngokusebenzela ndawonye lamanye amazwe eMelika umnumzana Blinken esiya e-Israel lokhu likubona njani
engcene kunganceda ukuba ikakhulu labanade bethunjiwe abe-Israyeli ukuba bakhulule lokuthi asazi engcene kunganceda ukuthi yona i-Israyeli ingagcini ihlasela ingena eGaza nga engakwanisa ukukhulumisana lenkunzi lezezimbili ukuba-ke umlamulankunzi kunganceda ngoba nxa i-Israyeli ingazintezela ukuthi engcene ingangena eGaza ngoba mbona ingangena Gaza ikho kungonakala izinto eziningi yindawo encane ekabantu abaningi njalo-ke amabutho awe-Hamas angakwanisa ukuthi abe evila ngabantu
njalo siyakwazi ukuba balemigodigodi eminingi khonaphana egaza abacatha kiyo nxa i-Israyeli amabutho abo ehlasela iHamas kuzayenza ukuthi besebenzise imitshini emikhulu kumbe singathi bethathe ezinye izikhali ezinkulu kakhulu ukwenzela ukuthi behlule iHamas okungagcina kudiliza izakhiwo zabantu labantwana labomama labanye abantu bechinenisile siyakwazi into leli lethu iqhubekelo kweminyaka eminingi kakhulu njalo siyakwazi sithiselela phakathi kwendaba zokwehlukana ngokholo njalo-ke nenzondane bekhona abantu belelwa umhlabathi azisonke ukuthi ingaqalisa ingeke yaphela amasinya yingozi engaba khona angikubona ukuthi kungaba yinto elithwana singazi njeke i-Israyeli ifuna ukungena egaza iyezama ukuhamba abethi kuphela ababe-Hamas abamelana nayo kodwa siyananzelela ukuthi ngendlela yona igaza eminyene ngayo akusoke kube lula njalo ukulahleka kwempilo zabantu kuzayenza ukuthi limpimene
Lo ube ngumfundisi uSenis Banda exoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Abokholo lwesiMuslim eZimbabwe bona bakhuthaza iPalestine ukuthi ivunyelwe ukuthi ithole inkululeko yayo ukuze kumiswe impilo. USheikh Ismail Dua ongumkhokeli wenhlanganiso yeExtreme Council of Islamic Affairs of Zimbabwe uxoxa leStudio 7 eseHarare.
The situation now has gone worse and shakita with my innocent lives. Arashita say Artikira Sikiwano, Benuano, very innocent, including Rana Diki, those who have cards, very defenseless in the Shimajadal. So I will completely call for the complete
Mumogates or Samanga Wushi or Sobangan over for the band Abangalakala, Ukokana Bandana Bangana and Avespazani, Abangan the Sugus Vigela, Akogate Naskutas of Woody, Mr. Im, people of Utula, the religion of Palestine, the Tolos Buse, Mundong Abel Lizulake, Israel, Imeyota, the Palestine Layo, Imeyota, in Chalangela Mangamaz Woody, Abel Palestine says Ansia Africa, Abel Sia Tolos Busoaro. Kodwa isozi khululeke ngoba kunamazwe enza amazwe akulowo mkhono engenelisi ukusebenzelana ndawonye.
Lo ube nguSheikh Ismail Dua ongumkhokeli wenhlanganiso yeExtreme Council of Islamic Affairs of Zimbabwe exoxa leStudio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Rejoice Ngwenya oyingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Impi leyi ikhanya iyinto engalungisiswa. Kukakhulu i-Amerika ngoba i-Amerika yiyo ephethe intambo izihlobo eze-Israel kodwa ngibona ngathi njengoba vele sebathatha nje uhlangothi lwe-Israel so sitsho ukuthi nxa bengumzala uBlinken unozama ukuthi akhulumisane labo abe-Israyeli be-Hamas bengingase kunje awusamanga kuhle esingakwesaba nje ukuthi amanye amazwe ama-Arab ayingenile o-Iran labo-Iraq ingavele ayingenele indaba yamafutha izahlupha ngoba amafutha yasapheli so uzasihlukuluza-ke thina lapha e-Africa.
Yes, kunsukane ezedluleyo sibone iZimbabwe layo ikhuthaza ukuthi kukhumiswane umlotha kulimpi. Ubona ngani iZimbabwe ingaphathiseka njani nxa impi le ingaphangisa ukuthi iphele kumbe ubunzima obungawela eZimbabwe nxa impi le ingaqhubekela phambili ikhona?
Sirancawa sokukhulala ngakoZimbabwe ngamadlwane ngoba phela iZimbabwe wayo izele ilenkinga kule ngxabano lokuphoxana phakathi kweqembeli ukuthi-ake eliphikisanayo ngikukhuluma nje kodwa singasiyazi ukuthi ngezikhathi zempi sasibambene le-P O kwabanye abafana nje ababe besebenza bekufena le-P O nxa iZimbabwe ikhuluma iyazivele isiyame ihlangothini le-Palestine kodwa lomathi yakhona kodwa angiboni ukuthi ukukhuluma kwethu kunganceda njengoba ngatsho nje ukuthi okuzasethica nokuthi impi yakhona ingathi yakulokhu isiya phambili ngoba i-AU siyavele yafaka imizila yathi hatshi akakhulumiswani phinde laba abancindezela abanye laba amajuda abancindezela ama-Arab ePalestine ngaye bayeke labazibise ibe i-two state solution yikho ngibona ngathi iZimbabwe nxa ikhuluma inesifiso sokuthi lo mphi izinto
kabakhulume nabo ukuqondane ne-solution ye-two-state solution.
Ye, sibona lapha abantu abafayo besiya besengezeleleka kulokubhombana okuqhubekela phambili. Ngokubona kwenu impi le ingaqedwa njani?
Impi le ye abantu bengathi khona njengoba i-Israel ingathi ithwele isikhali eziningi ingaqedwa i-Israel. Kodwa sibe wazithengithi ama-literature i-Hamas labo yizibhola laba ngabantu abavele besithi nxa sokukubi sokunje bayangena ngiphakathi kwabantu bachathe khonapho nxa sokuthule bazaqalisa futhi kutho ukuthi ubuhlungu bakhona obusebenziwe yimpile kakhulu ukudiliza okuyenze ilizwe legaza liyana ingazithule kathesi ngikasinje kathesi hhayi kuthi akubuyela ukuthi kufutha akusela kuthula phakathi kwegaza le-Israel phakathi kwe-Israel ne-West Bank phakathi kwe-Hezbollah ne-Israel akusuke kube lokuthula ukudaba lokhu siya phambili sesikhangelele nje ukuthi abantu babelokhu bebulala manje.
Lo ube ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe ekhuluma le Studio 7 ekobulawayo. Ukuqhubekela phambili ukuxokozela kubandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Sengezo Chabangwe sithi kumele wonke amalunga edala lephalamende lawe-Senate akubandla leli angene imihlangano yonke, hathi lokhu okwethule izolo ngumnumzana Nelson Chamisa. UChabangu othi ungunobhala jikelele we-CCC wethule umbiko namuhla othi uzaxotshisa bonke abangasoze behambe ephalamende lakumakhansili. Uthi uyakwazi ukuba amalunga e-House of Assembly akavunyelwa ukungena imihlangano edaleleli ayisithupha, kodwa kungehlula lokhu kumele bonke belandele akuchoyo hathi okukachamisa. Ibandla le-CCC lethu Chamisa wenze kahle ukuthi kumiswe amalunga ebandla leli edalele ephalamende kanye lakumakhansili kuze kubiselwe abanye babo abaxotshiswe nguChabangu. Lithi kumele kulungiswe njalo ezokhetho ukwenzela ukuthi kube lohulumende kaZulu kwele Zimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolo, uGibbs Dube uxoxelo Senator Nonhlanhla Mlotshwa okubandla le-CCC lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee.
Lingakukhangelisisa ukuthi lisibonile singene ijumo sisiyazingela sihamba sidlula izinkalo zonke sisecimifula enzima kukho konke lokhu ngifuna ukubuza ukuthi like ambona yini uvabuchaba kukho konke lokhu xa lingambonanga kusho ukuthi lawe uwedwa kumele uzibuze ukuthi kukanti kuyini okwenza ukuthi uChabangu abe legunya lokuthi athi usekhipha abantu ephalamende abantu angabafakanga yena. So kunzima ukuthi sithi ukuthi ukuzwisisisa ukuthi kuyinto enjani, ukukhohlakala komunye umuntu kunzima ukuzwisisisa ukuthi kuyinto enjani, kodwa sisebenzile singena iganga sihamba ijumo abantu besikhangele sivuka sisiwa lesitshayo lesiphinde siyezibhedlela saqhubeka lokho kunjani engekho usengezo lokhu esihamba sithi Chamisa soke sithi Chamisa lakhathesi
kwolidi nansi indaba khonapho uyamuzwa wamlotshwa uthi lo muntu yisivuka mpunzana nje lokhu
indaba zabo kasizingeni ubona kona ngale bebeyi-CCC thina sizimele thinahamba sibakhangele siyamawuli kanti sokuhamba njani okwento kwakubona sokuphonguhamba nganxele kanjalo thina okwethu esikwaziyo yikuthi kona simelele ukuthi sifondula kuyazala nkomoni kuyaphetha ngani
mamlotshwa phela lina lithi kule sandla semfeni
kuyatshengisa ukuthi isandla semfeni sikhona izanu izaba nguye umnqobi omkhulu kukho konke lokhu ungakukhangela ukuthi amarico zakhona athagethe abantu abanjani ubone nangena umthuli incube laphana e-Country Park uye bulawa South nangena umodi uye emavuku ngale Tafara nangena usport sakuphwanya kutsho ukuthi abamele ngani bayangena bafuna ukungeniswa ngangemuva esikuthi ngesilungu yi-backdoor ngabantu abavele beyizanu and izanu isiku-achivile okuyinto kwabo ngoba ekugcineni phakathi kwayi-CCC sesekuhamba sesinukana umthakathi ukuthi ongabe nguye oyenza lokhu mbani ongabe onguye oyenza lokhu mbaba ukuthi sisikhangele isinto sesithi ngqo ukuthi sithandana siyana isitha yezana
khonapho ke golide kuthiwa isitha yini kanye
angazi into naba kuthatha ngabi khona ukuthi nxa bona into zabo zibabhedela bebe befuna ukube begcona thina into yonke yazi into le isivamile ukuthi bona nxa ungaba lento zabo abazehlulekayo ngale sebekhangela kithi ngapha kuzani phebethu zamntu esiyenze lokhu senze lokhu usengezo lowo namhla bathi ngabamazi ngumuntu ade besebenza laye vele from kudala kaleso kule picha engakuthumezela yona emelayo uthamisa emelolozeni u-Abednego bhebhe emefuthi lo mbuso ofuzwayo bethatha ipicha bebonke so namhla bazawuthi ngabamazi njani iphona vele into yabona le sebeyijwayele uyakhumbula ivini laphana umakhuphe bengala wasazwanani basesitho umakhuphe ngumuntu ezala uphevu ujob sigala laye wate sephuma efomi emdc 99 bathi ujob sigala sengumuntu ezala uphevu umitre wate phuma efoma ePDP wathi ubithi laye sengumuntu ezala uphevu so into zonke vele zilonke ezikungahambelani naloko abakufunayo bona sebefake izala uphevu phakathi angazi ukuthi bazakhula nini ukuthi babekwazi ukuthi nakwesi sikhathi abantu noma lilonke alibone okufananayo kuyala ngisho even endlini sibili unkosikazi wakho sibili enjani uyakwazi ukubona umbono oshiyane lo wakho kodwa akusho phela sobekuthi umkani uthi hayi kusho ukuthi avele na asenguye umfazi wami kena ungumuntu weganga kumbe whatever kuyatholakala ukuthi abantu bebona into ngendlela ethiyeneyo kodwa ungathi nxa selibona ngendlela ethiyeneyo bese xasa ulabhela abantu
mamlojo nankoke khonapo
ungaboni ngaso linye babuduba sonke emangalisayo it happens kuyenzakala njobe sithi ugolide ukuthi ku-relationship unkosikazi wakho lingaxabana akutsho ukuthi ungathi unkosikazi wakho ungunkosikazi wakodube ubusivuka sasuthi hayi wena usungowakondlovu kodwa unkosikazi wakho ungathi ulandela umkhondo umfice ngaphansi kwandlovu usengowakondlovu angithi so mina angisiboni isidingo sokuthi nxa kuyukuthi sithi usengezwe ngumuntu wethu sisebenza laye sesisebenze nzima ngaka izani isaphesa amafuthi wena ufuna ukusubveta okufunwa ngabantu lokhu kimi ngibona kuyinto etshengisa ukuthi uyabunga umuntu wethu njani sisebenze nzima kangaka kungela ama-resources sisebenza an even political playground sithi sisebenze kangaka kusasa wakhona umuntu akabe ngitsho lesimunyane ephalamente uvukona ukuthi hayi sesimrecola kuyinto embi kuyaba-affect abantu especially abantu abangomama abangene nzima besebenze nzima abantu abekho bethi congratulations mama kusasa omunye evuke ethi hayi lo sengim kipe parlamenti akusomuntu obenziweyo nxa kade kungumuntu ubeza kukhuluma kuhle ukuthi hayi ngale zinto zethu sengukhipha
gqiba ngamafitshane kwalapho golide
thina esikusho yokuthi ona kabaqedelane bodwa into yabo yonke abafuna ukuyenza kodwa bengasifaki phakathi kababuza nimbuzo yonke leyo abayibuza nayo lingafaki imizo elezamphevu phakathi kuphela yinto nje engiyishoyo amlosha imbuzo emqoka sibili omele ngabe babuzana laye uhlabango behleli laye mathupha kuthi kanti mndodo lapha sokutheni kanti waye lapha singenzanga lokhu kwasinye bengabonisana ukuthi bazathola izimpendulo kona ngale kulungiseke kibo hasho
ukuthiunkosikazi wakho engavuka efile ebulewe kuyadingakala ukuthi kuyizinethi zibenefitha ngokufa kwamamalwane so ekweni zonke thina sizama ukubona ukuthi sikutrese ukuthi obenefitha kakhulu ekuhlukulizweni kwabantwana bezimbabwe ngokuba sele bavoti abo because ikudela ivoti lomntu lezimbabwe but obenefitha kakhulu obenefitha kakhulu
ukuthiaaniphiwa
voti kwasekuqaleni ngulonga so liphiwa i-due process kwasekuqaleni you don't
respectaniphiyeaaaenziwanga
kahle ezimbabwe
lapha lizwe uSenator Nonhlanhla Mlotshwa okubandla le-TCCC lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee bexoxa loGibbs Dube oweStudio 7. Live talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela udaba lokunanzwa kosuku oluqathekisa amalungelo amantwana amantombazana olwe International Day of the Girl Child sigxile kunhlupho ezibhekane lamantombazana ezigoqela ukumithiswa lokwendiswa bese sebancane ngake ehlukanisa ihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amalunga ebandla eliphikisayo ele-TCCC athi wona akazange ayedale lephalamende namhlanje elandela isinqumo abasithetheyo njengebandla izolo esokutshengisela ngokungayi kuleli dale okwamaviki amabili abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi bakhangelela ukuthi ukuthunyelwa kwesiphathamandla seMelika esibona ngokudlelana lamanye amazwe ase-Israel Jordan kuzaphathisa ekukhululweni kwalabo abathunjwe ngabeqembu leHamas. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.